Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 31 2018.
Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vagadza mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasa chigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission.
Vagari vazhinji vemusha weHopley uri kumahombe kombe kweguta reHarare nhasi vaenda kunoedza kunyoresa neuwandu hwavo mushure mekunge rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira ravabatsira kuti vawane zvitupa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano webato ravo wePolitbureau muHarare mushure mokudzoka kubva kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vagadza mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasa chigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission ZEC vachitora basa rakasiyiwa naamai Rita Makarao muna zvita nenzira isina kujekeswa. Studio 7 ndiyo yakatanga kuburitsa nyaya yokudomwa kwaJustice Chigumba sasa chigaro musi wa 26 ndira. Mugwaro ranyorerwa Justice Chigumba nhasi nemunyori wedare remakurukota Dr. Meshack Sivanda rinoti Justice Chigumba vachagadzwa sasa chigaro weZEC kuState House mangwana mangwanani nenguva dza10 a.m. Justice Chigumba vakadomwa semutongi wedare repamusoro mugore ra2012. Vakambopomerwa mhosva yekuda kupiwa chioko muhomwe asi vakazochenurwa neJudicial Services Commission iyo yaitungamirwa navaGodfrey Chidlausiku, avo vaive mutongi mukuru wematare edzimhosva. Mapato anopikisa anga achikurudzira hurumende kuti igadzisa chigaro weZEC sezvo pasisina nguva yakawanda yasara kuti sarudzo dziitwe munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano webato ravo wePolitbureau muHarare mushure mekudzoka kubva kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia. Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wanga uchiri kuenderera mberi pataenda kumhepo uye vanga vachitiwo vaMnangagwa vanga vachitaura nezvenzendo dzavo kuAfrican Union uye kuDavos kuSwitzerland. Vakayamoyo vatiwo musangano uyu wanga uchizeya nyaya dzekurima uye mitengo yezvinhu. Vamwe vapinda musangano uyu vaudzawo Studio 7 kuti vaMnangagwa vati vakatambirwa zvakanaka kuAfrican Union nekuDavos Switzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Vativo vatungamiri vedzimwe nyika vakatambira kubviswa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro murunyararo. VaMnangagwa vanonziwo vatiwo kudyidzana neBritain nedzimwe nyika kunenge kwave pari nani. Panyaya yemitengo yezvinhu, mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika retired general Constantino Chiwenga vatura kudare repolitibhiro nezvoongororo yavanga vachiita yekukwira kwemitengo yezvinhu. vachiwenga vakasarudzwa nedare iri kuti vavisa chigaro wekomiti inoona nezvemitengo uye vanga vachisangana muchiwande nevakuru vemabhizimisi mavhiki apfuura. Gurukota rinoona nezvekurima, retired Air Chief Marshal Perence Shiri, vanga vachitaurawo nezvemamiriro ezvirimwa sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka. Politibiro iri kuzeyawo nyaya dzegadziriro yesarudzo uye izvi zvange zvichitaurwa nevamwe vanosanganisira vanoona nezvegwara remusangano, retired Lieutenant General Engelbert Rugege uye sachigaro webato Amai Opa Muchinguri Kashiri. Mukuzeya nyaya yemusangano wepolitibiro, tabata imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMulungushi University kuZambia vaShakespeare amauswa, tikavabvunza kuti vanoona sei mashoko avamunangagwa ekuti vakatambirwa zvakanaka nevamwe vatungamiri.
Mashoko avamunangagwa anengati haasi mashoko atingashamisika kunzwa, nekuti ndo mashoko anga achitarisirwa nevanhu kuti vamunangagwa vanouya vachitaura. Asi tinozotarisawo zvakare kuti zviri kuenderana here ne zvavari kutaura kuti mashoko avo akatambirwa. Tingangoti chimwe chiri kuitikawo ndechekuti nyikawo dzimwe dzepasi rose dzanga dzichimbotsigirawo mapato anga achida kuti aunze utongi hwechipiriro muZimbabwe. Vanenge vanga vakuona kuti Zambia futo yarambira kubva pachigaro, vakawanawo munhu anokwanisa kushandura Zambia futo achibva mukati mairi zvinogona kuita zvakanaka. Asi nyika dzakaita sanana Britain nana America dzinoda kuonawo vamunangagwa vachiratidza kuti munhu anoda kuti mubudikire utongi hwechikerere. Kune zvinhu zvakawanda zvichiri kuda kuratidzwa kuitika munyika. Uyezve mamiriro akaita Zimbabwe, tingangoti inyika iri parumanhanzombe zvokuti vamunangagwa havangakwanisi kungouya nemashoko basi. Vanhu vanenge vachitarisa kuti vamunangagwa vauyawo nezvinhu zvinobatika zvinoita kuti munyika munge muine mari, vanhu vaone mari dzavo kumabhangi. Asi kana zvose izvozvo zvisati zvakwanisa kuitika kuti zvinhu zvichiri kunetsa munyika, hakuna mari kumabhangi, handioni semashoko avamunangagwa ari mashoko angabatsira munhu kuti zvinhu izvozvo zvinovanzi kufamba kwavakaita kune pundutso yauya. Nyangoti vanhu nyika dziri kunze dzavari kuti vakatambirwa nadzo dzakamirira kuonawo vamunangagwa kuti zvavakatora simba vachishandisa mauto ivo vachaita here kuti pave neutongi hwechikere, kunyanya takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzi.
Imwewo nyaya iri kukurukurwa mupolitibiro iyi inyaya yemitengo yezvinhu. Vari kuti ivo vari kuona sekuti zvinhu zvinenge zvaakudzika kubva zvavakatidzikisei mutengo wemafuta ekufambisa. Munoona sei nyaya?
Ndingangoti ndizvozvo zvavanenge vachitaurawo, asi zvinhu zvekungoti vari kungotaura kana tichitaura kwavamunangagwa kwavanoti kuvukura. Kune zvimwe zvinhu zvidoko zvinenge zvichinzi zvadzikawo zvinokurumidza kuoneka, asi tikachizoona togara totarisa munoona kuti mashandiro ari kuita vanhu muZimbabwe akaomarara. Vanhu kuti vakwanise kuwana mari yacho iyoyo iri kunzi yadzika, vanhu vachiri kutengeserwa mari pamusika mutema. Mari hadzisati dzakunyanya wanika zvakanaka mumabhengi. Asiwo kana fuel yakadzikawo zvishoma, zviro kwazvo tichitarisa zveupfumi hwenyika, vanoongorora nezveupfumi hwenyika zvinotarisirwa kuti mapurize anoti dzikirei, asi hazvisi zvinhu zvanatsobuda.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMulungushi University kuZambia vaShakespeare amauswa vari parunare kuZambia.
Vagari vazhinji vemumusha weHopley uri kumahombe kombo kweguta reHarare nhasi vaenda kunoedza kunyoresa neuwandu hwavo mushure mekunge rimwe sangano rinoshanda rakazvimiririra ravabatsira kuti vanhu ava vawane zvitupa zvekuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vagari vemusha weHopley vakaita savaClopus Mugwanda vanoti vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavakapiwa nesangano reElection Resource Center, iro rakavabatsira kuti vakwanise kuti vatore zvitupa izvo zviri kudiwa kuti vanyorese sevavhoti musarudzo dzegore rino. VaMugwanda vati vanhu vakawanda vanogara muHopley vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita sekuPrize Reporter Farm, uko kwavakabva vachiita zvokumanikidzwa. VaMugwanda vanoti zvakaitika kunzvimbo idzi dzakaita sePorter Farm zvakaita kuti vanhu vazhinji varase magwaro avo ekuzvarwa nezvitupa, izvo zvave kuita kuti vatadze kunyoresa sevavhoti.
matambudziko atiri kusangana nawo tingati dambudziko rokutanga chairo chairo taitarisira kuti vanhu vachauyawo zvakaita munzvimbo ino yehopuri pakliniki panapa pari kunge pachirejista vanhu zviizvi vokwanisa kunge vachitoresa vanhu vese kuti vakwanise kunge vachiwana zvitupa vane zvikwanisiro zvavo zvokuti vakwanise kunge vachivhotawo sezvo kuvhota dziri kodzero dzako dzaunofanira kunge uchiita pamwoyo pako saka ukazadzisa kuti wokwanisa kunge uchivhota wozorega kuva munhu anokomplena mushure mekunge zvazofamba nemamwe mafambiro ezvezvaita asi kana munhu ukange wakwanisa kunge waita chido chokuti iwo urejiste mashoko akanaka ende ndoona zvinhu zvakakodzera kumunhu sezvo dziri kodzero dzako.
Mumwe mugari wemuzone 6 muhopuli makare vatafadzwa mukodza vaudza studio 7 kuti vanhu vazhinji vari kutadza kunyoresa sevavhoti sezvo pachingova nenzvimbo imwe chete chete iri kunyoreserwa vanhu sevavhoti munharaunda yavo ine vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri. Vamukodza vanotiwo vanhu vari kunyoresa vanhu sevavhoti ava vari kuita chinono chinenge chekamba mumafambisiro avari kuita basa ravo.
Kuno kutiuda zone 1 kuti ive ine senda kwa hadi zone 5 ive nesenda South Park ive nesenda kuti South Rand ive nesenda nekuti dambudziko ratinaro kunogondole kuti isusu vashoma tiri kurejistra pacho.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezek vajustin Manyau kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi. Mumwe mugari wemuhopley vaprosper mapiki vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nevebazi rinoona nezvekunyoreswa vanhu rinotungamirirwa navatobayiwa mudede ravanoti riri kutadza kupa vanhu vazhinji zvitupa nepamusana pezvikonzero zvakasiyana siyana. Vamapiki vanoti vakatozokwanisa kutora chitupa nezuro mushure mekuratidzira kwakaitwa nevagari vemuhopley plipa mahofisa vamudede svondo rapera uye kusvitswa kwetsamba yeZimbabwe Human Rights Commission iyo yaikumikidza vamudede kuti vanyorese vanhu kuti vagozokwanisa kunyoresa sevavhoti.
Abata handisi kufara nekushanda kuita vanhu vechitupa, handisi kufara nekushanda kuita vanhu vekuchitupa bhoza vechitupa ka isilike ndakamhenda kwamachipisa ndega nechasa mari yangu mara ndikashatsa kufamba inoyautoswa kwama$20 but kutora chitupa chinonzi kutora mahara handizi ndasvika kwamachipisa kwa ndikaita number 4 ndasvika kunoita number 4 paipa ndakasvika almost 4 o'clock ndaita number 4 saka kumuka kuti imibva makuseni kusvika 4 o'clock wakashanda vanhu 2 kumberi kwangu inini. Asisi kuti sunungura zvitwa kumaregistration nenhaya kuti tikuzvidziva kuti nenhaya kuti zvitwa mahara dai zvanga zvezvemari taiziva kuti zvakasinganonoki saka dai vakangogara vakataura kuti hatiita zvemahara ka taingo sacrifice zvemari dzedzi dzatakashandisa dzacho ka dai tikangotora zvitupa zvedu saka ndinotenda ERC ndiyo inotobatsira vabereki kuti vaonewo zvitupa kurasa chitupa yautoita kunge dambudziko vautanga varutanga panyuwani muzimbabwe kunotora chitupa chinja wakarasa kungorasa chitupa namba dzako nechidziziva birth certificate ndinaro but unofinda unoona zvinhu zvinotonetsa.
Patavabata kuti tinzwe divi ravo vamudede vati tigodzoka kwavari mushure meawa imwe chete asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Muzvare kudzai mukoko avo vanoshanda nesangano reERC vanoti vari kushanda zvakasimba kubatsira vanhu vasina zvitupa kuti vaende kunotora zvitupa izvi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti. Ndakamirira studio 7 kuHopley ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaudza nhasi vanhu vemuAmerica nezvemamiriro akaita zvinhu muchirongwa chinozikanwa nekuti State of the Union kana kuti State of the National Address. Vakabata-bata nyaya dzakawanda izvo zvatambirwa nenzira dzakasiyana-siyana nezvizvarwa zvemuAmerica kusanganisirawo zvemuZimbabwe. Vachitaura muCapitol Hill, vaTrump vakati vari kufara kuti upfumi hwenyika yavo huri kufamba zvakanaka zviratidza kuti gwara rezveupfumi ravakatora rekusimbisa kuti America pamberi kana kuti America First riri kushanda zvakanaka.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including... including 200,000 new jobs in manufacturing alone. African American unemployment stands at the lowest rate ever recorded.
Anyaya yevapoteri vakauya muAmerica vari vadiki nevabereki vainge vasina mapepa vaTrump vati vachaedza kushanda nedare reHouse of Assembly nereSenate kuunza mutemo wekugadzirisa nyaya iyi.
Here are the four pillars of our plan. The first pillar of our framework generously offers a path to citizenship for 1.8 million illegal immigrants who were brought here by their parents at a young age. That covers almost 3 times more people than the previous administration covered.
Vapoteri ava parizvino vari pasi pechirongwa chinombomira kuvadzinga muAmerica asi chave kusvika kwamvura yacheka makumbo chinonzi Deferred Action for Childhood Arrivals kana kuti DACA. VaTrump vatiwo vanoda kuti mapato ose emuAmerica ezvematongerwo enyika aite mubatira pamwe chuma chomuzukuru kuitira kuti vasimudzire nyika yavo. Vaenderera mberi vachitiwo hurumende yavo yakabudirira kurwisa nekukunda chikwata chinopfurukidza mwero cheISIS kuSyria nekuIraq. Vachipindura mashoko avaTrump aya, nhengo yedare House of Assembly vaJoseph Kennedy III vataura vakamirira maDemocrats vati vaTrump vari kuunza kusabatana munyika nemitemo yavari kudzika. Vati mitemo iyi inodzvinyirira varombo. Amai Elizabeth Guzman vekudare reVirginia House of Delegates vataurawo vakamirira maDemocrats murimi rweSpanish vachiti mitemo yava Trump inoomesera vapoteri vekune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa kuCapital University kuOhio, Dr. Elliot Masocha vanoti gwara rezveupfumi rinotorwa navaTrump rinobatsira kunyanya vapfumi nevane mabhizimisi kare.
Muno muAmerica tinoona kuti vari kuita zvakanaka chaizvo, nokuti iniso mudzidzisi wemabhizinesi kumayunivhesiti tinoona vana vakuita vashoma pamayunivhesiti, nokuti nguva yoga yoga inenge ine ikonomi ichiita zvakanaka, vanhu vanoona sokuti chikoro hachisina basa, chiregai tiinde kumari. Saka ndamaonera andinoita ndoona sokuti nemari dzamatex dziri kuitwa dzichienda kumabhizinesi dzinenge dziri kubetsera mabhizinesi kuti azohaya. Nokuona kwatiri kuita nokunzwa futi kuti vamwe mamwe amabhizinesi vari kuwedzera vasevenzi mari, zvinoita sokuti ikonomi yacho ichatisimukira. Asi ndamaonera atinoita isu kunyaya idzodzi zvinenge zvakarerekera kuvapfumi kudarika vasina mari. Mabasa ari kunzi ari kuuya muikonomi anenge ari mabasa aya asina mari, kwete ane mari yapamusorosoro. Saka zvinoita zvokuti unotambura ucharamba achingotambura achinyengedzerwa kuti mabasa avako asi mabasa acho asingaenyi kupa mari yakakwana kuti azviriritire zvakanyanya nebasa rimwe chete.
Vachitaurawo pamitemo yavaTrump yekuti vanhu vanenge vachida kuuya kuzogara muAmerica vanouya sei, vazvidzai ruzvidzo vanogara kuOhio vanoti mitemo yavaTrump inoomesera zvikuru vanhu vekunze ava.
Maonero andikuita mitemo yekuda kudzikiswa navaTrump inenge inotiomei, especially panavo vanenge vauya kumunomo vakwanisa kuwana mapepa kana kuti vauya kuzosvika kuti vawane mapepa. Zvinenge zvaakuda kuti omerei munhu wese. I know kuti munhu waikwanisa kuti wakauya muno muAmerica wakawana mapepa ako, unokwanisa kuti uwane mapepa ehama dzako, baba vako naamai vako. But iye zvinezvi zvikutaurwa naTrump ari kuti mapepa unenge wawana iwo anongoti aunze mudzimai wako nemaminors ako chete. Kudhara vanhu vaikwanisa kuunza vabereki vavo, but according to what Trump is saying zvaura kuti haa hakuchisina izvozvo. Iye akanzura yainzi diversity visa yeye ari kuti ya haichada nezvayo. Ndirikuona kuti yaibatsira kuti vanhu vakaapplya those diversity visas vaikwanisa kuuya munomo vaine magreen cards kudhara, votokwanisa kuchinja upenyu hwavo.
Dr. Frank Guni avo vari muWashington DC vativo nyaya yataurwa navaTrump yekuti vachanyima rubatsiro kunyika dzisingawirirane navo zvikuru panyaya Israel zvinhu zvichakanganisa zvikuru dzimwe nyika dzemuAfrica. Pamutemo weAmerica, mutungamiri wenyika anosungirwa kuti ature mashoko kuvanhu kana kuti State of the Union achitaura mamiriro anenge akaita zvinhu muAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Makatirira ku Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wemauto anobva kunyika dzakasiyana siyana ayo ari kurwisa chikwata cheBoko Haram uri kuenderera mberi uchibvisa munhapwa vanhu vakapambwa nechikwata ichi kumaodzanyemba kweCameroon.
Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika anoti gwara reAmerica zvichitevera mashoko ava Donald Trump panyaya yeAfghanistan harina mukana wekutaurirana nechikwata cheTaliban pamwe nezvimwe zvikwata zvinopfurikidza mwero. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vanoda kurambidza vanhu vekunze kweAmerica vari kugara muAmerica kuisa vabereki vavo pamwe nedzimwe hama dzavo. Mashoko aya anonzi ari kugumbura vanhu vakawanda vari muAmerica kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe. Gweta rinoshanda riri mudunhu reOregon muno muAmerica vatapiwa kapurura vanoti zvinoda kuitwa navaTrump zvichavhiringa mhuri zhinji. Vanoti America inofanira kuzivavo kuti kune vanhu vakawanda vanomanikidzwa kubva munyika dzavo nezvikonzero zvakasiyana siyana.
Nyaya yema restrictions ari kuuya. Nyaya ipa yaipira ndepekuti vari kuunzwa kuno vacho vane maissues ari kuitika kunyika dzavari kutiza. Nekudaro kuti tiwane kwetichipiwa mitemo ine zvinhu zvakaomawo zvakadaro, marestrictions akadaro zvinoomesera vanhu vari muno.
Chinyi chamunoona chinoda kuitika apa?
Dai vanhu vakwanisa kupiwa kodzero yekugara muno kana kupotera muno, vokwanisawo kuvhurirwa mukana wekuti kana paine hama dzavo dzichiri kunze dziri kutambura ngadzikwanisawo kuuya nenzira yakanaka dzichikwanisa kuwanawo mapepa muno dzogara muno.
Magreen cards aipiwa vanhu vakadini?
Magreen cards aimbopiwa vanhu vanenge vapotera vaya vagara muno kwenguva yakati vozopiwa magreen cards. Yanga iri nzira yekuti vakakwanisa kupiwa munhu vakapinda muno vapiwa asylum vapiwa vobva muasylum kuzoenda mugreen card. Vamwe vaiuyawo neDV lottery zvichingodaro, vamwe vaiya nemaH1 visa ekuwana mabasa. Zvaingosiyana siyana mawira aiita vanhu, saka vaibva kuvhiza iroro vozopinda magreen card. Saka iye zvino nemutemo unenge wapo wekuti kwaane zvedhaka izvo, mutemo uri kungoyawo kuti vari kungobva vangopuwa maconditions ekuti anobva atoomesera kune vari kuda kuedza kuteera hama dzavo dzinenge dzakwanisa kugara muno.
VaTrump nezuro vakataura zve pamusoro peyavanoti chain immigration. Kana vakaita zvavari kuda chichachinja chii?
Pasati paita zvechain immigration paimbove nehanzi family visa extension yekuti kwaiuya hama dzemunhu anenge apuwa mapepa. Saka apa vari kuti nenyaya yechain immigration inenge yavepo munhu achakwanisa kunza extended family. Vakungounza varipo ndovaripo, vakasara kumusha vatosara.
Munofunga kuti chiri kusakisa kuda kuchinjwa kwemitemo nenzira yakadai chinyi?
Chekutanga nyaya yekuti vakanga vavimbisa ivo vaTrump vakanga vavimbisa kuvanhu vavo vaivavhotera kuti vakakwanisa kupinda vachachenesa nzvimbo zvezvekuti vaizviti vachada kubvisa vanhu vasiri vakagara muno zvisiri pamutemo. Saka nekudaro kuzochenesa kwavari kuti vaite nzvimbo kuda kuti vawane vhoti zvekuti vanzi vakasangana nezvavakavendisa vanhu, asi mukuita izvozvo kuomeserawo vamwe vanhu vari kuedzawo kuzviti vagare vari pamutemo.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari gweta vatapiwa kapurura vachitaura vari parunare kuOregon muno muAmerica.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Nyauye achitiudza zviri kuitika paFacebook.
Vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona neStudio 7 WhatsApp vanga vari kutaura zvakasiyana siyana pamusoro penyaya dziri kuitika munyika. pamusoro penyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogadza mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasachigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission vachitora basa rakasiyiwa naamai Rita Makarao mudyano weMan City ari kuti zvakanakisisa asi runesu ti masendeke ari kuti kunongove kutsenga matohwe koga uku panyaya yekuti vamudzuri vokurudzira kuti vanhu vabatane muMDC kuitira kuti vakunde ZANU-PF musarudzo. Andrew Itai Mangwiro anoti chinja maitiro bhora mberi. Benson Kwangware anoti takangomirira government yacho yezanu kuti igadzire nyika asi change iri kunonoka kunongova kuwawata. Panyaya yekurangarirwa kwavaItai Dzamara murwiri wekodzero dzevanhu avo vakatsakatika. Shamiso Chinotimba anoti sei vanhu taakupa pressure kuhurumende itsva. Ngativhunzei kava mugabe nyaya dzavo. Handiti varipo. Vanhu vakawanda vanga vari kutaurawo zvepamusoro pemashoko akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump paurongwa weState of the Union Address neZuro Madeko. Vachinyanyoshora ivo mazwi akataurwa navaTrump ekuti vachange vachibvisa chirongwa chediversity visa kana kuti green card lottery. Vamwewo vachiti asi mashoko akataurwa navaTrump aibatanidza hurumende yavo uye akange akanangana nyanya nevagari vemuAmerica. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, mamwe masangano emitambo atarisirana nekudzingwa neSports and Recreation Commission. Mekeo Kariati anoti panyaya iyi.
Masangano aya ari kupomerwa mhosva yekusabhadhara mitero pamwe nekusapa Sport and Recreation Commission mabhuku awo ezvekufambiswa kwemari uye anofarira kugadzirisa izvi musi wa 31 kurume usati wadarika. Pamusoro pezvo mamwe masangano aya ari kunzi haasati asvitsa kune veSRC magwaro ekuti ari kutarisira kushandisa mari igore rino uyezve achiitei sezvaakakumbirwa kuti aite muna gumi guru gore rapera. Gwaro rabuda mumusangano wakaitwa neSRC nemasangano ese zvemitambo munyika rinoti gungano rezvemitambo iri richaita mumwe musangano musi wa10 kubvumbi apo pachaonekwa kuti vatevera zvisungo zvinodiwa nevasina ndevapi. Kune masangano gumi nemanomwe kusanganisira Zimbabwe Chess Federation, Squash Association of Zimbabwe, Zimbabwe Kickboxing Association, Zimbabwe Pool Association, Zimbabwe Handball Federation, Weightlifting Federation of Zimbabwe, Zimbabwe Softball Association, Association of International Taekwondo, Zimbabwe Gymnastics neZimbabwe Junior Golf Association anzi anofarira kugadzirisa maitiro awo kana kuti anodzingwa pachasangana zvekare SRC nemasangano aya. Mamwe masangano makumi maviri nemapfumbamwe kusanganisira Zimbabwe Football Association anzi kunyange hazvo ari mugwara achiri nezvimwe zvasati asvitsawo zvekare izvo SRC ichakamirira. Mukuru weSport and Recreation Commission vaEdward Siwela vanoti SRC haingape mari yekushandisa kune vemitambo vanenge vasina kuburitsa magwaro ekuti mari yavaimbove nayo vakamboishandisa sei kana kuti yavari kuda yacho kubva kuhurumende ichashanda chii. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa upenyu hwezvarwa zveZimbabwe zvakawana mukana wekugara muAmerica kuburikidza nemagreen cards. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Ini ndini Tanono Kawande.
Tokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulongo lesithathu mhlaka 31 kuzibandlela 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sikhangelele ukubana abe ngumuntu ozakuba leqiniso, abe ngumuntu ozakuba le-transparency emsebenzini wakhe, ngoba kuma-elections adlulileyo kusiba le-problem eyama-commissioner akade engathi angxolane ne-ZANU-PF.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho isilomgcini sihlalo omutsha ngemva kokusuka kuka Justice Rita Makarao kulesi sikhundla ngompalakazi.
So for us it's a breakthrough that at least we have managed to advocate for some people bakakwanisa kuba nama birth certificate and ma national.
Okusijabulisayo thina yikuba sanelise ukubamela laba bantu banelisa ukusithatha lezo ncwadi ezifunakalayo ukubalisa ezokuzalwa nezithuba. Thina sifuna umuntu wonke aphathe ukhetho oluzayo.
Izakhamizi zeHopley leSouth Lee Park eHarare sezenelisile ukubhalisela ukuvota ngemva kokungenela kwekomishini yamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi sokuzaba lemigoqo emthethweni ovumela abokuza ukuthuthela eMelika lapho esethula umbiko wakhe oqakathekileyo izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho isilomgcini sihlalo omutsha ngemva kokusuka kuka Justice Rita Makarao kulesi sikhundla ngompalakazi. Umahluli wedale le High Court uJustice Priscilla Chikumba nguye osekhokhela iZimbabwe Electoral Commission. Umabhalane osebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Misheke Spanda uthi uJustice Chikumba uzafungiswa ukuqala umsebenzi ekuseni kusasa. Uchikumba wazakala kakhulu ngokuvumela ukutshengisela kwamabandla aphikisayo akumanyano weNERA ngomnyaka ka-2016. Isinqumo lesi sachothozwa kakhulu ngomnumzana Robert Mugabe esangumongameli. Nyakenye uthe edinga umsebenzi wokuba ngumahluleli weSupreme Court kwabalo somabhizimusi owamedesa icala lokudinga ukufumbathiswa inkulungwane ezingama chumi amabili. Abamabandla aphikisayo bona bathi uChikumba kumele aqhube umsebenzi wakhe kuhle engathathi hlangothi. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube, umnumzana Mbuso Siyiso.
Sikhangelele ukubana abe ngumuntu ozakuba leqiniso, abe ngumuntu ozakuba le-transparency emsebenzini wakhe, ngoba kuma-elections adlulileyo besiba le-problem eyama-commissioner akade engathi angxolane ne-ZANU-PF. Kusifaka esibangeni sokuthi sibe le-disadvantage eyokuthi sigcina sesiluza ama-elections ngodaba oludumileyo nje okuthiwa i-rigging.
Ukukhethwa kuka Justice Makarao sabona kusamukelwa ngabanye benu kumabandla aphikisayo, kodwa lazo kuphikisa sokule lisithi usetshenziswa yiZANU-PF. UJustice Chikumba libona esiba ngumuntu ozimeleyo yini?
Ukuthi ukuthemba ibandla elikhokhelayo ku-government njengeZANU-PF kusuka kube nzima kakhulu, njengoba usitsho nje ukuthi saqalisa uRita Makarawa simthemba. Kodwa ngiyakhumbula nje uRita Makarawa engena kulesiyana isikhathi sasivele singabantu ababe sithi sifuna ukuthi amabandla wonke aku-GNU abe lama representatives abo, kube lokubhalansa okuthize, kuwokuphosa kube nesilinganiso se-COPAC whereby sila ma co-chairs. Unfortunately, akusayenza abalanga kulokhu zini kuzeke. Wagcina sokungene umama uRita Makarawa owagcina esisenza ubungilimbani bezanu-PF.
Umnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Siphinde saxhuma njalo umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Sonke siyazi ukuthi kuleli lizwe kakula muntu ongena abe ngujaji emakhosi aseZimbabwe nxa engasebenzeli iZanu-PF. Njalo sonke siyazi ukuthi uZulu waseZimbabwe wayesethe khona yena isifiso sabo ukuthi kudinga utshalimane weveki abantu kabafaka ama-CV. Ama-CV lawa akhangelwe ngoZulu banelise ukuthi babuzwe imibuzo laba bantu abafuna ukuba ngotshalimane ukwenzela ukuthi idinge umuntu ongabambi uhlangothi nethi ngelezanu kumbe ngele-MDC kumbe ngelayiphi party. Sifuna thina umuntu ozasebenzela uZulu ayikhona ukuthi enze umsebenzi ngokuthi abekheliwe izanu ukuthi yenzeke.
Njengoba sekhethiwe sengenile kulesi sikhundla uChigumba, kuyini elingamxwayisa ngakho?
Kabe kwazi ukuthi kasebenzeli zano, usebenzele abantwana baseZimbabwe, kalandele imithetho ekhona, njalo alandele izifiso zikaZulu. UZulu hlaba umkhosi ngokhetho lelisiyakilo, ngoba uZulu uthi khona kule migoqo kumele itshintshwe ukwenzela ukuthi siphume lokhetho oluzavuma umhlaba jikelele. Kona ingene ngosisini leyana bahlazithele ukuthi usebenzela uZulu, ngoba ngehluleka ukusebenzela uZulu uzawuhlaba umkhosi sitshengisa ukuthi sehlulekile usesebenzela izandla.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Izakhamizi ze-Hopley le-Southley Park e-Harare ebezisehluleka ukubhalisela ukuvota ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukuswela izithupha sezenelisile ukubhalisa ngemva kokungenela kwekomishini yamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kokuba lezi zakhamizi iningi lazo kungasesebatsha ziye zayatshengisela emahofisini kamabhalane omkhulu kahulumende umnumzana Thobaye Wamdede kunsukwana isanda kwedlula. Abakhulumisane lalo msakazo endaweni yokubhalisela ukuvota eye-Hopley Satellite Clinic baveze ukukhathazeka ngendlela abezek abasebenza ngayo, bethi bayaphuza ukusiza abantu abanye bagcine bekhalala. UNkosazana Lindani Mtasa oleminyaka engamashumi amabili lasithupha yokuzalwa ngomunye oye wayabhalisa ngemva kokungenela kwabe-ZHRC.
Baphonga ukuthatha abantu nje kuyenza izinto ezingaqedakaliyo, ama-favors. Abanye bayangenela, abangene elayinini, baphonga ukungena nje. Ngoba abantu bangona ba-slow, omunye wangona uphonga ukuphuma ukuthi uyangaphi sabe singakwazi, uphonga ukuphuma uyihlalele phandle.
UNkosazana Mtasa uthi ngokwakuqala ukuphatheka kukhetho ethi okudanisayo yikuba kulabanye asebehamba besethusela abantu e-Hopley ukuthi bayebhalisa lanxa engathandanga ukuba betha ngamagama.
Njengoba thina laphana esihlala khona bathi ungekeli kwe-register bazasitshaya njani njani, so sibonga ukuthi wothi sihambe sizingenise esesayidi funa ngale esihlala khona e-Hopley. Kumbe bayebefuna ukuthi thina sisabe abengakwazi ukuthi bayenzelani khona.
UNkosazana Khudzanaye Mkokho yisiphathamandla senhlanganiso ezimele yodwa ebona ngamalungelo oluntu endabeni zokhetho eye-Election Resource Center, ERC. Yena-ke labanye abenhlanganiso yakhe bahamba bebhodabhoda lapho kubhalisela khona abantu ukuvota, bebona ukuba umsebenzi uqhutshwa kakuhle, uyasizwa na uZulu nxa ethe waya kizo. UNkosazana Mkokho uthi njenge-ERC bayalujabulela usizo olutholiswa uZulu we-Hopley le-Southley Park ngokungenela kwabe-ZHRC osesanelisa laye ukuyabhalisa ukuvota.
So for us it's a breakthrough that at least we have managed to advocate for some people
baga kwansa kwa na birth certificate and my national ID.
Owo sejabulisa yothina yokuba sanelise ukuvamela laba bantu banelisa ukusithatha lezo ncwadi ezifunakalayo ukubalisa ezokuzalwa lezithuba. Thina sifuna umuntu wonke aphathe ukhetho oluzayo. Abasakhulayo abesifazane labakhubazekileyo banelise ukuphatheka kukhetho lapho selusenziwa.
Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zezeki ngoba zalile lapho zibuzwa ngale ndaba yokusebenza kwazo zimadolonzima. Iningi labahlala eSouthly Park leHopley kakhulu kungabantu abaswelayo. Abanye kungabakhula bezintandane baswela lezihlobo ezibasizayo ukuthi bathole lezi ncwadi ezibalisa ezokuzalwa kanye lezithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi akulalutho olungavimba ilizwe lakhe ukuthi lithuthuke ngemfanelo nxa abantu bakuleli lizwe bengadonsa ndawonye. Uthi njalo uhulumende wakhe uphakathi kokukhangela indlela zokuguqula imithetho ephathelane lokungena kwamanye amazwe eMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump ukhulume amazwi la ngolwesibili ntambama eWashington DC edalele Congress lapho besethula khona umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Union Address. Uthi abantu beMelika balakho ukwenza konke abakufisayo nxa besebenza ndawonye.
Over the last year, the world has seen what we always knew, that no people on earth are so fearless or daring or determined as Americans. If there is a mountain, we climb it.
Uphinde wakhuluma okuningi ngokwenzakala kweMelika esithi umnotho ututhuka ngemfanelo. UTrump uzijaye isifuba ngokwehlisa umthelo wetax esithi lokhu kwenza ukuthi abantu bathole imali eningi okumangalisayo esala ezambeni zabo sebethathelwe umthelo lo.
We enacted the biggest tax cuts and reforms in American history.
Uthe amabhizimisi lawo sethuthuka ngemfanelo ngokwehliswa komthelo we-tax. Njengokukhangelelwe ngokuzulu, uTrump ubambe njalo udaba lwabantu bokuza, ikakhulu labo abakuhlelo olwethulwa nguhulumende kwaye ngumongameli uMnumzana Barack Obama olwe-Deferred Action for Childhood Arrivals. Lolu luhlelo lwabantwana ababuya labazali babo eMelika besesebancane abangelamaphepha okwamanje afunwa nguhulumende ukuthi bahlale elizweni leli. UTrump uthi kumele ibandla lama-Republicans lama-Democrats basebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kulungiswe udaba lolu. Uthi zinengi inhlelo okumele zilungiswe ezinjengokuphetha uhlelo lwe-diversity lottery visa.
It's time to begin moving toward a merit-based immigration system. One that admits people who are skilled, who want to work, who will contribute to our society.
Abakubandla lama-Democrats abajabulanga ngokwethulwe nguTrump besithi uTrump wenze santando njalo ukhuluma ize.
We see an economy that makes stocks soar, investor portfolios bulge, and corporate profits climb, but fails to give workers their fair share of the reward. A government that struggles to keep itself open.
Ukuze sizwe okunengi okwenzakala eCongress njalo lokuthi abantu bakubona njani okwethulwe nguDonald Trump, sixoxele lomnumzana Vukani Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas.
Umongameli lapha usitshengisa ukuthi endabeni ye-immigration yokubuya lapha e-America, yokuhlala lapha e-America, ukuthi hatshi kasikhangeleni inside, sigcinane thina.
Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Ukuhlaziya amazwi kamongameli Trump ikakhulu ngokuza kwaba kwamanye amazwe eMelika sixhume isizalwane saseZimbabwe esihlala eDallas, Texas khonapha eMelika umnumzana Thabang Nare.
Isipeech sikababa uTrump sibe lokukhangela
bakhangelela kakhulu indaba ze-immigration njengokusitsho bakhangela leyo kuthiwa yi-Dreamers Act ekhangela ikakhulu laba ababuya bebancane abavela eMexico lakwezinye indawo ze-Latin America. Yakhuluma la nge-visa lottery leyo itshoyo abantu abaningi e-Africa, Asia, umhlaba wonke jikelele kade besiba lethuba lokuthi bebe lenhlanhla enkulu yokuthi bengene kwele America nge-visa lottery okungani yikubheja umuntu engene nje. Indaba enzima yena leyo kodwa sikunanzelelayo ukuba ngendaba zama-refugee lokuthi laba akade behamba be-visa kwezinye indawo uTrump uthe yizo izizathu ezenza ukuthi kwesule i-visa lottery ngoba omunye owabuya ngona lapha wayengene ngaleyo lottery. Kade kuyinto enhle ekade ikhona e-America asazi ukuthi uzayenelisa ukuthi ama-Democrats bevumelane ngakho konke lokhu ngoba sibonile ukuthi balembono ehlukeneyo ngokuthi indaba ye-immigration iphathwe kanjani.
Usole njalo isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamanye amazwe ase-Afrika le-Melika, isivumelwano se-AGOA. Esithi amazwe la nxa ethengisa impahla eMelika kabhadali mthelo kodwa iMelika yona nxa ithengisa izinto eAfrika kumele ibhadale umthelo. Uthi lokho kumele kume lakho. Ungathini ngalawo mazwe?
Yes, siyazi ukuthi amazwe anjengabo Ethiopia kade ethumeza impahla zokugqoka labo Kenya ukuthi zithengise lapha e-America. Ziyathenga kakhulu impahla abantu baningi kwenze imnotho yabo yathuthuka. So yibudlelwano obuhle lobo kodwa njengoba sibona ukuthi ubaba uTrump yena ukhanya ezimisele ephakamisa indaba yokuthi imisebenzi kwe-America kumele iphenduke kungabi imisebenzi kuphela ekwamanye amazwe ukuthi i-Africa layo isisizwa ubuhlungu besinqumo sakhe sokuthi imisebenzi kayiphenduke e-America.
Umnumzana Thabang Nare isizalwane saseZimbabwe esihlala eDallas, Texas khonapha eMelika. Live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zaseZimbabwe sesihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sikhangela imizamo enziwa ngumongameli Donald Trump eyokwenqabela ukuza kwaba kwamanye amazwe eMelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iningi labantu bokuza eMelika ikakhulu abavela emazweni akhuluma ulimi lweSpanish abangakabi lengwalo esemthethweni zokuhlala kuleli lizwe bathi sebehlalele evalweni lokuxotshwa phansi kombuso kamongameli Trump ngoba bemiswa mahlayana emigwaqweni bebuzwa ukuthi bakuleli lizwe okusemthethweni na. Isikolo sabenkonzo yamaKatolika eseVatican City kasisekeli ukudoniselana osekuqhamuke kuleli bandla kwele China. AmaKatolika kwele China asedabukene phakathi abangamacele amabili, elinye lisekelwa ngohulumende wakulelo lizwe kuthi elinye ngeliphambana lokufunwa inhlanganiso yabafundisi abasekelwa ngohulumende. Ukutshengisela kwamakhosi lamakhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle iWange Colliery esezile minyaka edlula emihlanu zingaholi kungene kulanga lesithathu namuhla. Ukutshengisela lokhu kuvunyelwe libutho njalo abantwana bezisebenzi lezi labo baphathekile kikho, kubika u-Anastasia Ndlovu.
imuli ezedlula amakhulu amahlanu ezitshengiselayo ewange Colliery Company Limited zibike ukuba sebeneminyaka phose edlula emihlanu bengaholiswa kodwa amalahle ayathengwa malanga onke njalo amapolisa ebebalandulele ukutshengisela baze baphiwa imvumo libutho. Izisebenzi zewange ziphila nzima abaholi kodwa basebenza gadalala osekubangele ukuba imuli zabo zingenele ukuze bengahlukuluzwa ngabaqhathi kulandela ukutshengisela njalo abasaphatheki ngesiphatho sikamqhathi. Unkosikazi Thobekile Shoko oleminyaka eyi-29 olomkakhe osebenza e-Opencast uthi kuyafana lokuthi umkakhe akasebenzi ethi babuhlungu omkabo abaholi balabantwana njalo bazibona bengela kusasa.
Ngithethwe ngubaba osebenza e-Colliery. Today we are on day 3 on the demonstrations of amadoda ethu. We are in pain, sebuhlungwini obubuhlungu kakhulu. Umgethu sebele 5 years they're not being paid. And we are not even given anything. And we have kids who go to school. We are a young growing generation. We don't even have a future. Asiwazi ukuthi siqalela ngapi siye ngapi because asilakho esilapho because of our husbands. We know that our company is a major company of Zimbabwe.
Owayesebenza ewange Colliery Company Limited osewachiya umsebenzi uFarai Ngwenya owachiya umsebenzi ngomnyaka ka-2012 uthi lokhe wachiya umsebenzi kakaze aphiwe imali bahlala bethenjiswa njalo sebetholiswe incwadi zokuthi baphume ezindlini zenkampani labantwana abasafundi.
Ngu-ERP ngaphuma ngo-2012. From 2012 till today sengile 5 years lama months ngo 8 June yabe ngikwanisa 6 years anganikwa even cent baphonga ukuthi kuthiwa buyanilizwa kama 200 at times asiphiwa even cent asisakwazi ukuthi thina vele owenza senze njani imali zethu sezile lokhu ze inflation sizilokhuzile so ukuthi senze njani thina sisakwazi sisireceiver ama letters ezindlini ukuthi siphume ezindlini sisakuya ngapi thina singelalutho asilani abantwana besikolo abasafundi bahlezi ezindlini thina asila mali yokuthi sihambe siyokwakha.
Omunye njalo owachiya umsebenzi unkosikazi Dorin Chuma uthi abantu bazikhethela ukuchiya umsebenzi ngoba bekungasasizi yikho bekhethe ukuchiya ngoba babethenjisiwe ukuphiwa imali zokuchiya umsebenzi.
Imali siluzivala. Sifuna ukusibona bona i-management thina singabayanga. Because we won't be able to build anything, even to do anything with the monies. Ngoba nje bona babambile imali zabo omkayo awobaba bethu. Sebebambile. Esikufuna ukuthi siphume la sifuna 10,000 per each person. Even if 15% yana lena yasalayo from 23. Obaba bethu babuya bezo report ezindlini. Ah kule 23. Ah kule how many? Sicinisiwa yi 7. Leyana yaginywa ibuyini 16,000. Yikho sikufunayo. I 16% leyana. Yikho sikufunayo thina ukuthi kathesi sihlezi sinje.
Ethi incwadi zokubaxotsha ezindlini seziyinqwaba ezindlini njalo inkokheli ezikhona aziphume ngoba sebehlulekile ukusebenza labantu.
Bethi nyanga sabasebenzela kukuhle nje nabo kumele besinike okungokwethu siye yakha sihambe kuhle sivalelisane kuhle kanti yona vele i-management enjani ezafuna ukubona ufomeni owayesebenzela i-big company ehlale emathokothokweni engenandla bembambele idlule imali yakhe bona umagore bahlezi ngale ecompany lodge kathesi ungabakhangela izihlathi ukuthi sezinjani sezinjani izihlathi thina lokhu esiwonda imali babambile khona ngale i-interest yeba khona yini i-scheme of arrangement yayenziwe ekhoti ekhoti bathi sebeyenzile okwe-scheme of arrangement kathesi abasasiniki njani imali
Ababe yizisebenzi zewanki Colliery Company sebetholiswe incwadi zokuthi baphume ezindlini zenkampani, kodwa bona bathi abasoke baphume ezindlini mpaka baze batholiswe imali zabo kulandela isinqumo se-High Court ukuthi batholiswe imali zabo. Ngomnyaka odlule izisebenzi zeWange Colliery Company Limited bake baholiswa impuphu lezitina inkampani isithi ayilamali, kodwa izikhulu zenkampani zihleli kamnandi. Bekungela odobha incingo kumahofisi onke eWange Colliery Company, umsakazo waze waya emoyeni. Abatshengiselayo bathi bazatshengisela konke kuze kulunge. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngokuhamba kwezimota umnumzana Joram Gumbo namuhla ulaye iziphathamandla zogatsha lwe-VID ukuthi zixotshe zonke izisebenzi ezingethembekanga ezibikwa zifeyilisa abantu abadinga isithupha zokutshayela izimota ngabomo nxa bengazifumbathisanga. Ekhuluma leziphathamandla lezi eHarare, uGumbo uswele kakhulu umkhuba wenkohlakalo wona athi ugxilile emahofisini ogatsha lwe-VID elizweni lonke jikelele. Wengeze wathi ezinye ingozi zomgwaqo zibangelwa ngabatshayeli abayabe bethole amalayisensi ngokufumbathisa iziphathamandla ze-VID bona bengakwazi ukutshayela. Ngakho uthi uGumbo uxwayise izicukuthwane zalolu gatsha ukuthi ziqede ukungethembeki lokhu ngokuxotsha zonke izigilamkhuba. Zingehluleka uthe uzaxotsha zona umsebenzi. Sixoxe lomeli weBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Umnumzana uGumbo ngomunye wabalakwa kuhulumende nale esikhuluma ngayo abakhuluma kuhle ngalokho okufuze kwenzakale. Kodwa singalibali phela ukuthi akula malanga amangaki umhlonitshwa uGumbo ebisele ama-managers aweyinye inhlanganiso ephansi kweministry yakhe abezinara akade bebotshiwe benamacala akade kufuze ukuthi bebangenisa emadali. Izinara ephansi kwakhe umnumzana uGumbo ehambe yawithdrawa amakhesi zona la singakwazi ke ukuthi osukukhona ku-VID okungekhoyo kuzinara okwayenza ukuthi ezinara ikhesi yewithdrawa yikuyini. Engikubonayo nje yikukhuluma mhlawumbe ekhuluma kanjalo uminista laye ufuna ukuthi ekhontrole kuhle leyo nhlanganiso ukwenzela ukuthi phela laye nxa kuyikuthi kumele ayithole okutholakalayo. Anginaqiniso ukuthi khona sizabona ozaxotshwa ngaphandle kokubana nxa kuyikuthi uGumbo sokunezihlobo labangane sokufuze ezingene e-VID.
Ukhona ukungethembeki baba Spanda kugatsha lwe-VID ekuphiweni kwabantu ama-license, ama-driver's license. Ungathi kubhahe kanganani?
Kubhahile. Akula lapho esingathi khona kakukho ugcwele ilizwe lonke. Ngabe sibe sibuyanelisa umnumzana uGumbo uthelise besiyabambana izandla laye sisebenza sindawonye ukuthi nakuphele lokho kungathembakali okwenzakalayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda, ngumeli weBinga North edalele ePhalamende. Banamike ehlabela kamnandi lapho egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, silomgcini sihlalo omutsha ngumahluli wedale le High Court uJustice Priscilla Chigumba. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo. Ngontungamile inkomo lingayika channel uyalandela uhlelo lwe live talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.